musangano United Nations General Assembly musangano unoitwa nenyika dzapasi rose dziri pagungano reUnited Nations zvichitarisa zvinhu zvinenge zvichibata pasi rose zvinobata kuendera mberi kweupenyu hwevanhu saka nyika dzinenge dzasarudzwa dzinotaura muonero wadzo pamusoro penyaya idzodzo dzebudiriro nedzimwe zvinenge zvichibata pasi rose
tichiona kuti vashava vagurukota rezvekunze kwenyika vanonzi vakasangana nemunyori mukuru weUnited Nations vaGuterres vakamirira vamunangagwa avo vasina kukwanisa kuuya kumusangano uno zvavakataura nezvazvo zvatiri kunzwa izvo zvinosiya Zimbabwe ine chiremerera chakadii kumusangano uyu
mukuru mukuru nyika imwe neimwe mutungamiri wenyika iyoyo saka kutumira gurukota kunorerutsa uremu hwemusangano nemashoko udzamu hwemashoko anenge achiturwa saka zvinosiya Zimbabwe isina kunyatsomira pakanaka pane kuti dayanga yakamirirwa nemutungamiri wenyika yayo
kune basa here rakakosha ringada kuitwa nemutungamiriri wenyika rinopfuura kuuya kuzotura mazwi ake kumusangano wakadai uyu
hakuna basa rinodarika iro ramari ravazvininga mutungamiri wenyika imwe neimwe anotofanira kukoshesa kumirira nyika yake pamagungano makuru asikaita seUnited Nations General Assembly zvinotiratidza kuti pane chisina kumira zvakanaka mukati menyika chatinogona kunge tisiri kuudzwa zviri pajekere chingatauri chichiziva zvakare kuti musi unono musure nemhemberero dzekumasvingo dzezuva rekuzvarwa remutungamiri wenyika pane ndege yakadona pane kutaurikatauriwawo kwekuti pane vari kugununa panyaya yekuti mutungamiri wenyika arivandudza bumbiro remuteni kuti iye agone kutonga kusvika mumakore a2030 saka idzodzo nyaya idzodzo ndinoona ndo pane chokwadi chekuti nemhakai mutungamiri wenyika asina kuenda kuUnited Nations General Assembly.